Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 2 Mbudzi 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izvi tiri muchirongwa chanhasi. Mukoma wavatakudzwa angadziore vanoti munin'ina wavo haasi kunzwa zvakanaka kunyange hazvo vana chiremba vari kushanda nesimba. Mutungamiri weZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakawanikwa vaine mhosva yekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu nematatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$333,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukoma wenhengo yeboka revechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore vanoti munin'ina wavo vaDanford ngadziore vanoti munin'ina wavo haasi kunzwa zvakanaka kunyange hazvo vana chiremba vari kuita basa nemazvo. VaDanford ngadziore vakaudza Studio 7 Manheru kuti vana chiremba vari kutarisa zvakawanda kusanganisa kuongorora ropa rake nekuritumira kuSouth Africa nezvimwe. Takudzwa ngadziore akapambwa usiku pamba pake muHarare akarohwa nokutochwa zvakaipisisa ndokusiya akandwa musango kuCriston Bank pamuganhu weHarare neMazowe. Takabata vaDanford ngadziore nezuro Manheru kuti tunze mamiriro akaita zvunhu.
Ari kurwadziwa, akakuvara zvakaipisisa, akanyanya kukuvara mumakumbo ake, akakuvara mumaoko, kumusana nemuviri wose. So ari kuchema nemainternal injuries. So tokutarisa kuti mangwana makuseni madhokota vachatipa feedback kuti what is the position, zvakamira sei.
Pari zvino hapana chavati vakuzivisai pamusoro pemamiriro akaita muviri wake?
Havasati because vaita vatora blood vanganyanyaro kumalab kundotesta kuone kuti zvakamuinject zvinhuka zvakamira zvakadii. But zvakare vari kutora futi rimwe blood futi obva vari kutumira kuSouth Africa so that paite machecks maviri muno muZimbabwe nekuSouth Africa. Then X-ray ichabuda kuti mangwana kubudisa kuti izvo zvakamira sei.
Pane vakambotaura naye kana kuti akambomufonera vachimuyambira?
Vakaenda kumba kwari vakasvika vakawana munhu waanogara naye vakati izvo tiri kutsvaga kutakudzwa ngadzore ane chikwereti kubhengi. So iye paakasvikawo achibvunza achiudzwa nyaya iyoyo akabva angofunga kuti ndofunga estate because munhu asina chikwereti kubhengi aada kugaita chikwereti even kana chikwereti bhengi yaringi rinofora kuti bhengi ribve rauya kumba kuma after hours akabva angofunga kuti haatsingiki vanhu vengavhairi zvimwe vadini vauya. So akabva atoa leta onarable mamama vakamamama vakatoti wadii kubva pamba but nenyaya yekuti iye angatori mumba already and angasiri shuwa manje kuti paasvinda hapana amuona here. So akabva audzaga ndingorara. So makuseni ndopaabuda achingobuda gate ndopaona vanhu vaya vakadii vakakomba the whole yard vaende mota city.
Mapurisa akamboziviswa here vari munyaya iyi here mapurisa?
Handisani ndaziya haitine zvangu samukoma wacho ndanga ndisinei nechokuita nemapurisa. Reason being ndinoziya nhoroondo nehistory yemapurisa. Zvinhu zvakadai havatosungi munhu adizi munhu aabdact vanongotosunga victim yasha zvisaide kusunga vaabdact. So effort yangu neeffort yavanhu vese yange iri yekuti munhu arapwe apore aone kuti haana kukuvara zvakaipisisa here. Zvemapurisa tingazongoitawo zvedu but mane rangwe kupedza nguva vanoziva na vanhuva kuzi hapana history rakamboziva vanhu vakaupdaitwa vakasungwa vanhu vacho regai tomboona ipapa kuti mapicha ari kutoenda muchivhitivhiti kwese kwese yevanhu vari responsible ende vanozikanwa so toita zvekuti vapurisa vatadii vachaongorora vosunga asi ipapa kuti mapurisa vasunge havafani kumirira kuti isusu tiende kumapurisa kundomangara zviri kutozikanwa munhu aakudhakitwa akuwadzwa ainjektwa so vanofanira kungosunga zvisingine information yavainayo
mapato ezvematongero enyika pane vakambotaura nemivo here pamusoro penyaya iyi
hapana tangoona elid linda masarira uyo anotungamirira pati yelid achitongoumana instead yekublema regime akutiri blema munhu aakudhakitwa so unoona kuti hapana mapato akafanana zimbabwe inenge inebato wati triple c rine zvido zvevanhu rinekodzero dzevanhu handira kana kumboona even pati imwe zvayo yareleas a statement condemning zvaitika including iyo sanupi vacho zvayo
avo vange vari vadanford ngadziore vachitaura nestudio 7 pamusoro pemunin'ina wavo tafadzwa ganziore ari muchipatara studio 7 yakaudzwa nezuro kuti vapurisa vakanga vasati vapirwa nyaya iyi Mutungamiri weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakawanika vaine mhosva yekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu ane makumi matatu nematatu emadhora ekuamerica kana kuti US $333,000 goridhe iri rakanga richienda kuDubai vachuchusi veNational Prosecuting Authority vanoti muzvare Rushwaya vachagara mujeri kusvika musi wa10 mbudzi apo vachazopiwa mutongo wemhosva yavakapara mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti matare anofanirwa kushandisa muzvare Rushwaya sechiratidzo chekuti kuba upfumi hwenyika hakubvumidzwi
hapana anganyatsokuziva kuti zvichafamba sei nekuti kubva musi waabatwa aine gold paairport nyaya yacho hainyatsokunzwisisika kuti iri kubva kupi ichienda kupi dai anga ari mumwe munhu akabatwa negold iroro asina vaakazendamirana naye angadai akaitwa kanyama kanyama asi Henrietta akatombobva apiwa bail ipapo ipapo vanhu vakazochema chema akambodzorerwa akazobuditswa abva anzi futi zvekare adzoka kuita president weZimbabwe Miners Federation akazobuda futi mumagold mafia saka hardcore criminal yekuti anofanira kupiwa mutongo wakaomarara chaizvo kuti vangade kuzopara mhosva yakadaro vatye kuti handidi kuzoitwa zvakaitwa saHenrietta Rushwaya asi tiri muZimbabwe nekuti dzimwe nguva mitongo inobuda kumatare edu unokatyamara kuti zviri kumborevei
dambudziko rezvicherwa ratiri kuramba tichiona iri ringapedzwa kana kumiswa sei vamaguhu
tichitarisa kuti chii chinofanira kuitwa kupedza dambudziko remalikages emaminerals chekutanga hurumende yacho inofanira kuva necapacity yekutenga maminerals kana kuti vanofanira kuvhurira private sector kuti itenge maminerals but vachitenga nemari yepamusoro mari yakafanana nemari inonotengwa nevanhu vari kunzvimbo dzakaita sana Dubai vari kunana Cape Town vari kunana Joburg izvozvo zvinoredusa risk yekuti munhu achiti ndiitakure gold kupinda naro mundege kuenda naro kuDubai iye achiziva kuti akaritengesa kufidelity muno muZimbabwe anongowana mari yakadaro minus macost endege eaccommodation risk yekuti unogona kutorerwa goridhe iroro all those things saka hurumende inofanira kuti itenge maminerals kana kuti inofanira kutendera private sector kuti itenge zvakafanana nenyaya dzelithium kune vanhu vari kukwanisa kuchera lithium kunana Mberengwa kunana Bikita kunana Mutoko vanhu ivavo havafaniri kunzi macriminals vosungwa votumirwa mapurisa nepfuti kuti siye zvamuri kuita mukana vokuti maZimbabweans vabhenefite kubva kumaminerals avo mukana werural development nekuderedza urombo munyika. Saka hurumende inofanira kugadzira mafremuri ekuti vanhu vanokwanisa kuti vaite vachere zvicherwa izvozvo vozvitengesa zviri pamutemo. Maprize acho asave maprize eudzvanyiriri, asi ave maprize ekuti vanhu vanoenda vega nechido chavo kunotengesa kunana MMCZ nemamwe mapazi akadaro.
Asika vamagu, tinoona kuti pose pane zvirongwa zvinobetsera vazhinji hapashaikwi vanovhura nzira dzavovo dzekuzvibetsera voga neparutivi. Vangaitwa sei vanhu vakadai?
Kana pachiitawo nhunzva tunzva dzinoda kuramba dzichitora maminerals emunyika dzichibuditsa kune dzimwe nyika, vanhu ivavo vanofanira kuitwa mienzaniso wekuti havazombofi vakazviita futi. Izvi ndo zvinoita kuti hurumende iwane mari, kuti hurumende ifunctione, kuti tive nemahospital akanaka kunana zvishavani mutoko wange bhinga. Hurumende inofanira kunge ine mari. Mari iyo inobva kupi? Inobva kuzviwanikwa zvenyika izvozvo nemamwe maservices anenge achiwanikwa munyika. Saka tinofanira kuti mineral chive chiyerwa chekuti achingobudi munyika zvisiri pamutemo. Saka nende chekutanga ngaigadzire mafremework ekuti vanhu vanogona kutengesa zvinhu izvozvo kuhurumende kana kuprivate sector zviri pamutemo. Uyewo mutemo unofanira kugadziriswa kuti vanenge vazodarika mwero wekuti vakuda kunobuditsa kunze vanofanira kurangwa zvakaomarara.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare neStudio 7. Musangano mukuru weSADC uchaitwa muAngola nemusi wemugovera kukurukura pamusoro peZimbabwe. Vakuru veSADC vakatadza kuita hurukuro idzi nemusi wechipiri sekuronga kwavakange vaita, izvo zvakagumbura vanhu vazhinji sezvo paive netarisiro yekuti pane chichataurwa pamusoro peZimbabwe. Vanongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zvakaitika kare zvinofanira kutiratidza kuti SADC haina zvaichaita kunze kwekuedza kuchengetedza usawira hwenyika dzemuSADC.
Ini maonero angu, pane mhando mbiri dzepfungwa maererana nenyaya yeSADC iyi. Chekutanga ndechekuti gwaro rakanyorwa navanebhas mumba sarudzo richangopera rinotsinidzira nekuratidza nekudzamisa pfungwa yekuti sarudzo yeZimbabwe haina kufamba zvakanaka. Gwaro rakanyorwa masangano akati kuti akabvumirana navo ndokubva raenda kuSADC Troika. Handifungi kuti zvingaitika kuti gwaro iri ringotokwa, ringorashiwa, nekuti zvinenge zvaratidza kuti basa rinoitwa neSADC rokutumidzira vanomiririra SADC kunoongorora sarudzo vanenge vasina maturo. Saka ndoona kuti pane vatungamiri vakawanda vari muSADC vangatsigira pfungwa yekuti aiwa gwaro iri ngaritarisiswe riongororwe namarecommendations acho akataugwa ateedzekwe agadzikwe. Iyi ndo mhando yokutanga. Mhango yembiri ndeyekuti hunde muSADC mungange mune vatungamiri vakati wandeiwo vanoitawo tongi husina jekerere, vane ushamwari neusawira nevanotonga matongero akaitasana Emmerson Mnangagwa. Saka vatungamiri vakadaro hazvingaite kuti vange vachitsigira gwaro rava Nevasi Mumba pachena. Nyangwe vakange kunun'unawo havo vari kuseri kwemagoni zvinogona kuitika, asi kuti varitsigire pachena zvinotinetsei, nekuti kana sarudzo yakanangana navo munyika dzavo havangadi kuti gwaro rakadaro neuongororo hwakadaro hwuburitse pachena utsotsi hwavanenge vachiita musarudzo kana biridziro yavo. Asika kana takatarisa isu vagari vomuZimbabwe vanotsigira hurumende yeZANU-PF dani vanoipikisa, zvevakuda kuti paite vanhu vane hana dzakatsiga. Tiri kuona pane zviri kubuda zvakawanda wanda, dzimwe tsamba dzinonzi dzakanyorwa neSADC, vamwewo vachitaura zvakasiyana siyanawo. Asi zvakangonaka kuti torangarira kuti makore aya akanetsana ZANU-PF neMTC 2008 deno zvekutoti deno Tabombeki asina kuita usawira hwake semaonero akanga akaitai zvinjade zvakafamba nepamwe. Saka ini ndofunga sokuona kwangu ndakatarisa mberi, pane ingaitwa inganziyo compromise zvamutongi gava zviya zvokuti handidi kuti ndigumburane nauyu, tigumburane nanhengi, ndigumburane nanhengi. Asi compromise yacho handifungi kuti ingafadza ZANU-PF navamunangagwa. Compromise yacho nemaonero angu handifunge zvekare kuti inganzizvo kwakuitwa sarudzo idzva.
Vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare neStudio 7. Sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoti dambudziko rekushungurudzika pfungwa pamwe nekuzviuraya kwevanhu vakuru kuri kukwira muZimbabwe kana ichienzaniswa nedzimwe nyika. Ongororo yakaitwa inoratidza kuti zvinonyanya kukonzera matambudziko awa mumamiriro ezveupfumi pamwe nekunetsana muZimbabwe vakawanana. Nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa muzvinafundo gadziro kwekwerere vanoti zviri kutaurwa neWorld Health Organization hazvishamisi sezvo Zimbabwe ichitadza kugadzirisa nyaya dzezvemabasa ukuwo kugurwa kwemichato kuchikwira gore negore, izvo zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Nhau iri kutaurwa neveWorld Health Organization yokuti zvirwere zvepfungwa nokuzvisungirira nokuzviuraya kwevanhu muZimbabwe vechikuru kwati wandei haingavi inonyanya kushamisa. Takatarisa matambudziko anosangana nevanhu mukurarama, kushayiwa chaiko nhamo yatinoti poverty inokonzera kuti munhu adzungaire munhu mukuru achishaya kuti mhuri oipachiche kudya kana chokufuga kana chokuti irarame nacho. Saka vanhu vanofila hopeless, vongozopedzisira dzimwe nguva vazvisungirira. Kare kwaiva nevaya vaibatsira vanotambura vaiitwa vesocial welfare vaya, yaiva bato raibatsira zvikuru, but iko zvino nokushaya kwenyika yose tinoona kuti department racho raakukurirwawo harigoni kuti ribatsire vese.
Dr. Gwekwerere, kurwara nepfungwa kunotorwa sei muZimbabwe?
Vanhu vanotoda kumirira kusvika munhu otomhanya chaiko nemurod kutaridza kuti hatichapanani moto, nokuti vangojaira kushinga. Kungonzi shinga ndozvinoita imba, shinga ndozvinoita upenyu, asi zvisirizvo zvinhu zvine utano. Kushungurudzika kwepfungwa chinhu chiri kuwanikwa navanhu zvichikonzerwa nokusagadzikana kweupfumi, zvichikonzerwa zvakare nokugara mhuri dzakataramuka. Idzo nyaya dzokurambana dzataurwa World Health Organization, umwe unoti aenda kunoshavashava kunyika iri kure otowana mudzimai kana murume atotorwa. Apa munhu anga achitumira mari yose yaanga achishandira, zvinogona kupa vamwe shungu dzokuti unotadza kuzozvibata kana azoona kuti umwe wake wanga asina kuvimbika, munhu odini ozvikuvadza. Nyaya zvekare yezvirwere zvinowanda, kuti munhu anokwanisa kunge aine chirwere chaparadza muviri sechiHIV AIDS, osanganazve nechirwere cherurindi chatinoti TB pachirungu, zvosanganazve nezvimwe zvirwere. Zvinoone mhaka yekuti bato reutano muZimbabwe harina zvikwanisiro, vanhu vanozoshaya zvetariro upedzisira vazviuraya, nokuti zvipatara zvedu hazvina mishonga. Ukaendako unotonzienda unotenga mapiritsi, iwe mari yacho hauna, kana kuiwana kwacho, kana vanoshanda vacho hakuna, kana ivo vane atinoti mamedical aid aya anongova ezita mazhinji anenge asingakwanisiri kuti abhadhare kurapwa kwemunhu.
Iyo nyaya yokurwara nepfungwa inofanirwa kubatwa sei, Dr. Gwekwerere?
Nyaya yezvekushungurudzika kumupfungwa inyaya yatinofanira kuti itarisiswe nezvayo muZimbabwe, kuwanikwe vanobatsira tinoti masupport systems kune vanhu vamanikidzika neupenyu vawanikwe kunopoterawo, kungavo kumakereke, kungavo kuvanhu vakazvidzidzira kuendera kuchikoro izvozvo zvokuti vabatsire vanhu vanotambudzika mupfungwa vari kushushikana mupfungwa kuti vavabetsere kuti vadzikamise pfungwa. Vanhu ivavo vari kuita vashoma muZimbabwe uye vamwe kutoshaya ruzivo rwokuti kana ndamanikidzika ndonangepiwo. Saka tinongoti nokuenda kwamazuva kuda vezveutano muZimbabwe nezvekurarama kwevanhu veWolfe vakabatirana pamwe vangabatsira vanhu vanhu vakaregera kuzviuraya.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa muzvinafundo Gadziro Kwekwerere vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mumwe mukuru wemauto eBelarus, General Viktor Sheyman, vari kushanya muZimbabwe izvo zviri kukakamadza vanhu vazhinji. General Sheyman vakatemerwa zvirango neEuropean Union pamwe neAmerica pamusoro pekutyora kodzero dzevanhu. MuNewsday makare, ongororo yakaitwa neAmerica inoratidza kuti Zimbabwe iri kutadza kumisa kutengeswa kwevanhu izvo zvakaipinza muchikwata chenyika dziri kutadza kurwisana nedambudziko iri. Gore negore, America inoita ongororo pamusoro pekutengeswa kwevanhu kana kuti human trafficking. Vanorwira kodzero dzevanhu muzare Justina Mukoko vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vaiziva kwavakange vakachengetwa nevakavapamba panguva yose yavakanga vakapambwa muna 2008. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Akadini pastudio 7 apo tinoborosa nyaya irosungurudza ndiyo iyo yekupambwa nekutoyiwa kwevanhu vanopoza bato rinotonga iro rezanopiyo rakazvigadzira chisimba. Meseji yangu kuti gaisvike kuna vamunangagwa, kuti vamunangagwa dai ari mwana wenyu anoapondwa zvakamapondirwa akaitwa seawa, maimbofila sei? Dai ari mwana wenyu wapondwa amunangagwa, maimbofila sei? Munangagwa taiyo semunhu akaberekwa anofema ukuziri kumwana wangwana. Izvo muri kuita zvinoratidza kuti mune kausatanezi mukati, muda kupedza vanhu vese. Manje mukapedza kuura vanhu vese munoda kuzombotongani, munopedzisa mauzosora makutouraya nevana vechimaiga masara akabhuza vanhu vese vakashata pamuti. Vamunangagwa, please itaiwo zvino muchishandisa njere muchifunga kuti dai ari mwana wangu wapondwa wapondirwa aya pasina chaatadza nekuti ari kupikisa mafungiro enyu imomo. Munhu watoshata. Hamunangagwa, handizvezvi. Hamunangagwa, handizvo, please itaiwo semunhu mukuru. Mufungewo, ndoda kufungirwa.
Mamuka sei vatanonoka wande vajonga nekuru yose Studio 7 kumbira kutaura pana vavo vanoi vafara emarapira ezanupiefu. Ndokupira kuti kana vasina zvokutaura vangoti handina zvokutaura. Vanokuti vati vanhu vari kuita mafake videos tozovaona vakamira pamachicken in vasati tatanotaura navanhu vasina njere. Nouvaudza mamwe mashoko asingaiti asi asingatendegwa kuti timataura. Ndinotenda hangu nekuti kuti hai wandigwadza murume uyu. Voda kupinda futi ziya zvokuti vana Johana Mamombe vakaita mafake abduction vakupa mafuti. Ndinoona kuti nyika yose haivoni, ivo ndo vanoona manje vezvaano kupera.
Makadi ana mukoma wanduku kuri sei taurewo mana kana nkona zvenhingizvo vachiitawo vezanupiefu vachitaura zvavanoda kudai, so vabvunzisiseiwo pane zvavanoda kutaura. Vakwesenei, vakwesenei vanhu vezanupiefu apa vozi munongwarirwa kuita zvavanoda musingovakwesenei, vakwesenei, vakwesenei. Simakoresera amuitawo vamwe, amunokwesena amuita vamwe, mukwesena munhu wese. Vezanupiefu vanyaya kujaira kutaura chete otobva seana zvasingakweseni vachikuvadza kudai.
Ndinotaura naLiberty Nkomo. Ndinorwadzikana zvikuru nenhau yemukuru wemapurisa. Chese chaitwa chakaipa nezanupiefu vari kuti havasati vazviona, havasati vazvinzwa. ne uyu wezanpf mutauro wezanpf uyu ari kuti vezana vazviti iya vaitize zvokupamba vanhu vari kugadzira mavhidhiyo enhema vanhu vetriple c izvo zvichionekwa pachena vanhu ivavo vasori vacho vanozikamwa so chavari kuramba chii vanhu vezanu nai chii chavari kuramba izvi zvavapedyo kuti vana vezimbabwe tiite zvisina kunaka zvichazosorwa nezvimwe nyika ndatenda avo
anodzimaripira uyu anonzi marepira uyu ngaite musha vamugabe vakanga vari pamazuva apera vachitaura nyaya yekuti kusvika madhonga apera nagrisi chatongosvika madhonga amera nyanga hawako izvo vari kupi marapira angaite musha ngaazive kuti haasi mwana wezimbabwe uyu mwana wezimbabwe wakawanda ngaarege kuzvitora semwana wezimbabwe iyi mwana wezimbabwe variko asi ngoye wana wezimbabwe ichakwana ngavaite vamugaba vaiti hatibvi panyanga kusvika madhongamera nyanga asi vakabva vanhu ava vasiye vanhu ndio vanhu vachatadza kunakirwa nezimbabwe zvanakirwa nezimbabwe tisu ivo vachazvidzinga vachamisa havadzingi munhu kana vakatonga but ivo vachazvidzinga vega nemaitiro avo nekuti macitizens achataura vachamisa zvekuita kuti vanhu avo hachedi kuvaona ngavagara ariko asi vachamisa vadaro tichavaonesa asi haa vakatiza vega munyika
pastudio 7 muri seiko ini ndoitwa love more zvoreva izvo nekuti mukati menyika yezimbabwe mutemo hamuna because mukaona marowerwo ari kuitwa komana vetriple c marowerwo avari kuitwa vetriple c mps macouncillors but vari kuvarova vacho havana kana kubatwa havabatwi zvotaura kuti mutemo unorerekera divi 1 mutemo uri munyika yezimbabwe hamuna mutemo hamuna zvachose utsvanyiriri ndo hurimu kutongwa nedemo chaiko
makadiko hama dzadiwa pastudio 7 zita hatindazotauri asi pana pamasvingo ekubvapa tisikakugunun'una paya pamuri kuti purezidendi mutungamiri wenyika vamwe munangagwa aiwa avo asi mutungamiri wenyika uye mutungamiri wezanupf vanhu vanofanira kuzviziva mutungamiri wenyika ndivachamisa nekuti vakabva kusarudzwa navanhu ava va hatisi kuvaziva kuti ndevapi ava vanonzi vamunangagwa ava mundileadership wezanupf tofanirwa kuti muzvizive vanhu vepastudio 7 nekuti haa notiodza mwoyo muchiti purezidendi wenyika vamunangagwa aiwa mukuru wezanupf
masora sei vana mukoma jonga nevamwe vose vateereri nevashamarari vestudio 7 zvino ndoda kuti mutiitsirewozve mashoko awa kuna munangagwa dambudzo watambudza vanhu zvinoi kana akada kuuraya vanhu vose anoda kusara nani munyika haona kuti achembera akura hazvekuti akura achembera anoshandisa vanhu kuuraya vanhu paina muchikuvaka nyika hakuna kwazvoenda zvokuuraya vanhu hazvimbosi mudzikana ikonomi ngaarege zvoupenzi hwachembera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mukoma wavatafadzwa ngadziore vanoti munin'ino wavo haasi kunzwa zvakanaka kunyange hazvo vana chiremba vari kushanda nesimba. Mutungamiri wezimbabwe miners federation muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakawanikwa vaine mhosva kuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe vachiendesa kudubai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvidzimwe nhau. Ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Hwande ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzeisindebele.